Ibaneni wapa 7 ntambama.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table, where we discuss about issues facing women this Thursday, September the 16th. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Thandekile Mhlanga here in Washington, and today we'll be looking at some issues affecting women, including the COVID-19, with the Minister of Health saying so far since the outbreak of the COVID-19 last year, there has been more than 126,000 confirmed cases and more than 4,000 deaths, with a total of more than 2 million vaccinated against the COVID-19.
Yes, Thandekile, and the Minister of Health says it needs to vaccinate more than 10 million people for the country to reach herd immunity. So these are the issues that we'll be discussing on today's program. We'll also be looking at events that will be happening here in the diaspora in Washington, D.C., where some women have banded together and have put together an event which will bring together Zimbabweans, including women, this weekend on Saturday.
Yes, Mav, and from the Minister of Health, we see that the Deputy Minister of Health, Dr. John Mangwiro, continued with his visit to health facilities, which took him to Mutambala Mission Hospital. And according to the Minister of Health's Twitter, Henry here, he was impressed by management of the hospital's pharmacy, where the few drugs, only a few drugs, had expired. Mm-hmm. And this, as the government says, it is trying very hard to bring adequate doses of the vaccine to ensure that many people access them.
Yes, it's fine. And we've also been seeing that Afghanistan has been on the news of late, especially looking at the situation of women and how they are being treated by the new government within Afghanistan, the Taliban. So we're going to be taking a look at what the situation is regarding women in gold and education.
The Taliban said Sunday that women can continue their higher education in gender-segregated classrooms and so long as they wear a hijab. The first solution is that there must be places where boys can be separated from girls. Or the second solution, there should be specified times for boys and specified times for girls. The third solution is there must be a partition in class.
Haqqani says the Taliban-dubbed Islamic Emirate will not oppose education that follows Islamic law. Advocates for women have voiced skepticism.
But every day we're receiving reports of rollbacks on women's rights. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces, they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked.
Davidian added that safe houses are at full capacity. Last week in Afghanistan, women joined anti-Taliban protests in Kabul. The Interior Ministry of the Taliban government recently issued an order to end all protests in the country unless demonstrators first receive permission, including for slogans and banners. Arash Arabasadi, VOA News.
That there was a report on what's happening to women and girls, especially those that want to go back to school in Afghanistan. But back to Zimbabwe, Zimbabwe has also opened up its schools, and we'll be looking at some of the issues that are facing female students in different schools during this COVID-19.
Yeah, okay. Afghanistan, Zakumbula Pilgutu Kulumende, Walelo Lizwe, Ushutunelwe, Umboso, Nama Taliban, Gunyanga Hezuleyo, Lavana Pila, Abe Fudanguti, Ulandelu, Isigola Dala, abesifazana bengakhona kube nje behamba bengagqokanga ukuvala umzimba wonke lokunye okunjalo kodwa bathi hayi bazaqhubeka befunda ngoba besesatshela ukuthi abasoze bebavumele ukuthi befunde labo ngatitaliban manje kuthiwa hayi bazafunda kodwa kuhlukanisiwe ukuthi abesifazana bahlezi la abesilisa behlezi la bengahlali ndawonye labesilisa njalo kule minye njalo emigoqo okufanele ikhangelwe namhlanje-ke kulabo abasanda ukusixhuma-ke uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana khonapha olwe-life talk sixoxa eziningi-ke ezithinta abesifazana ngalesi sikhathi ikakhulu sibona ukuthi ngomkhuhlane we-COVID-19 okhona wona esengathi u-affecta ngesingisi phose zonke inhlelo eziqhutshwayo nabesifazana kumbe abesilisa ngakho-ke siyanazethi abesifazana yibo-ke abasendaweni eziningi kathe sikwele Zimbabwe abazama ukuziphilisa ngokuthenga lokuthengisa impahla abazama ukudinga lokhu lalokhuyana ukuze befide-ke imuli zabo kodwa ngenxa yalokho-ke okwenzeka ngomkhuhlane we-COVID-19 uzafica ukuthi abanye bayehluleka-ke ukukwenza lokho ngoba impilo ayisafani lokhu kwenzakala uhulumende esithi yena baningi-ke asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona-ke ukuthiwa yi-vaccine sebesedlula-ke izigidi ezimbili o-2 million siyaphezulu khonale njalo kukanti kodwa amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane lababulawa yilokhe lisehla yikho kuthike ngohulumende-ke ngesikhathi ezama ukuthi alethe eminye njalo imithi evela phandle kwelizwe sibone ilizwe lo besamukela eminye ukwenzela ukuthi abantu-ke bemukelekele umjovo wekunqabela i-COVID-19 yikho-ke esiyabe sikucubungula namhlanje nenhlelo eziphathelane labesifazane silonkosikazana Victor Simathuthu lapha esizabalayo kuhlelo esichasisela ngakwenzakala khona le-South Africa siyabona ukuthi labo imigoqo ye-COVID-19 layo iyehlisiwe yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela namuhla-ke marvelous sisalindeleke abanye abahlonitshwa bethu
aiwati nokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chewomen's round table nhasi tichange tichikutarisa isuyo zvakasiyana-siyana tichitarisa kuti chii chiri kuitika panyaya yedenda rechirwere checovid-19 tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika munyaya dzemadzimai tinotarisa kuti pari zvino bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu munyika vanodaudzira ivo 126,000 nekudaudzira vakatwa nedenda iri recovid-19 kubva muna machi gore rapfuura uyezve vamwe vanodaudzira 100,000 vawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda vamwe vakawanikwa vachirasirwa noupenyu vanodaudzira kuma4,500 zvichikwira kutarisa kuti pari zvino pane vanhu vanodaudzira 2.8 million vawanikwa iri vachibayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo titarisewo zvakare zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana nyanya panyaya yedenda irori recovid-19
regai timbonzwa kubva kuna amai Cassandra Sibandaguni vari kuronga ivo mutambo uchange uri muno muwashington nemumaryland nemusi wemugovera wekubatanidza zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington
ini ndinoitwa mai Guni Cassandra Sibandaguni musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba avo vachangouya muno mudunhu rewashington dc
chirongwa ichi chiri kupindwa nani nani ndiani vari kukokwa kuchirongwa ichi
tinokoka mazimbabwens ese vari mudunhu redmv isu sevedunhu redmv takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana vezimbabwe vanogara mudc washington virginia nemaryland
veruzhinji vari munzvimbo izi vari kutambira sei chirongwa chenichi
veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka ukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembasi saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo
saka vari kuuya vangatarisira chii chii chinenge chiriko pachiitiko ichi
vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yezimbabwe vazive vashandi vekuembasi uyezve tichange tiine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuzimbabwe tichidya tiri pamwe chete chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo akatipa donation yekuti tichenge chikafu saka aiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko
tiri panyaya iyoyi yechikafu zvii zvamuri kutarisa kuti zvichabikwa zvinofarirwawo nezvizvarwa zvezimbabwe
pazvizvarwa zvezimbabwe pakangoita nyama yemombe pakaita huku aiwa zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara saka ndozvichange zviriko
vanenge vari kuda kuuya kuchiitiko ichi vanokuwana ikuti chinenge chiriko
chiitiko ichi chiri kunonzi kuvalley mill park iri muna Randolph Road kuColesville saka 1620 East Randolph Road Colesville kuMaryland tichange tichitangana nenguva dza1 Muscat tozopedza panodoka zuva
tichitarisa kuti panguva ino inguva yecovid-19 muchaita sei kuti vanhu vawanike vakachengetedzeka utano hwavo
saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuzimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko tirege kukwazisana nemaoko uyezve zvekuti timbundirane tirege zvekumbundirana uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance saka tiri mupark mugraundi rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka
aiwa tinokutendai chaizvo mai guni kunge manga muinetu pano pachirongwa chedu we hearing there from Cassandra Kibanda Guni who at the moment is organizing an event that's going to be held on Saturday where she was explaining there that they are going to be welcoming the new ambassador to Washington DC Mr. Chisamba by having a community get together here in Maryland.
Ndivoke lapho besizwa ke omunye ke umshoni cha wethu ekhuluma ngomcimbi ozaqhutshwa khonapha kwenemelika ke kuhlangabezwa esingathi ngu-ambassador omutsha wanapha kuyabe kuphekwa kujatshulwa kusidliwa kudliwa konjeya. We spoke to Deborah Mukasa of Bulawayo Vendors and Traders Association. She was explaining the inattentiveness that this is classes are what we in ebese xoxa ngakho asiqale nisimnike ithuba ke ekhulume ichasise ngalokho okuthiwa ngama-runners abesifazana abagcina bephoxekile ukuthi bekusebenzise ukwenzela ukuthi bethenge njalo bethengise impahla zabo ukuthi bethengise impahla zabo lokhu-ke ubesiqile kuzasichasisela-ke yena ukuthi kuhamba njani-ke lapha unkosazana-ke mugasa siza ukuthi kati bona baqhuba njani umsebenzi kwenye-ke ingxoxo esiqhubelayo sazama ukuyidinga lapho kwenzela ukuthi sibone ukuthi sixoxelayo ngathi naso-ke ingxoxo la
Thank you.
Very much lapho ke lesixoxa lo nkosazana Debra Mukasa Bulawayo Vendors and Traders Association. Mark, she was explaining the difficulties faced by female vendors now because they have to, especially those who do cross border, they have to ask someone to go and buy for them, and in the meantime, in between, they lose profit because they also the runners, or they call them runners, they also want a part of their money, and some we're complaining about sexual harassment when they are looking for vending base within the local authority. So the organization is saying, this follows a meeting they had last week. The organization is saying it is going to investigate to those cases. But otherwise, Mukasa says the business is ongoing, although the profits are not the same as before, you know, the COVID-19 outbreak. They just get minimal to go by and feed their children.
Vanova Ivo Vanishanda, Niva no Ita Mabasa, Ima Uko, Vaktora Ivo Kutsi, Vamavasanga, and example to the Kutsi, Shavu Shavani, the Vatenga, as in the Zengu, as you saw, and a profit in the Timaria in the Prova, Anima Rana, Niva Mova Ningaku, Vakaka, the Sora Shakarati Lama, Niva Saksan, and the Dampuzi, the Kubinua.
Regai timbonzwa kubva kuna amai Eva Nice Munando, vanova ivo vanoshanda nemadzimai pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve vachishanda nesangano reFemale Students Network Trust pamusoro pemamiriro akaita zvinhu nyanya pamusoro penyaya iyo yedenda rechirwere cheCOVID-19 kumadzimai uyezve kuvanasikana vari muzvikoro.
Chekutanga regai nditaura nebato repamusoro sangano rinoshanda naro rinomirira madzimai ose muno muZimbabwe rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Mubatanidzwo masangano emadzimai anobata zvakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe, tinouya pamwe chete tichimirira kodzero vanasikana nemadzimai uye zvekuchengetedzwa kwemadzimai nekushingairira kuti tiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai tichitarisa nyaya idzo dzeleadership nyaya dzedecision making tinenge tichishingaira kuti tai madzimai aendawo pachigaro zvepamusoro panomiririrwa nyaya dzedu tigowanikwa tiripo tine izvo redu.
Ungatiudzawo nezvebasa ramunoita here apo munoshanda nevanasikana vari muzvikoro? Zvii zvamunenge muri kuvabatsira nazvo mubasa irori ramunoita?
Rimwe sanga randinoshanda naro sezvizhinji zvakanyanya kunova iko ndo kwandinoshandira ndiko kunonzi kufemo student network first. Sanganeri rinomirira kodzero dzevasikana vechidiki vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Tinenge tichitarisa kodzero dzavo takanangana nezvekudzidza kuti pavari kudzidza apa zvikwanisiro zvekuti vadzidze zvakakwana kuti vapase zviri kushandika nazvo here? Hapana zvimhingaidzo zvavari kusangana nazvo mukudzidza imomo here? Kana zvichiwanika tovabatsira seiko kuti vawane zvinovabatsira zvakanangana nezvekutelegal representation kana vachinge vashunungudzwa vambunyikidzwa ziya vamhirizhongwa tinovabatanidza nevane magweta vachikwanisa kuwana nyaya yavo uyezve vanenge vachida rubatsiro rwekurapwa inenge tichivaendesa kune zveutano. Saka mabasa aya ndinoona sekuti anodzidzana. Irori basa refemale students network ndo rinoita kuti izowasa chigaro womens quality muzimbabwe.
Mungati inhuna dzipi dziri kunyanyotarisana nevanasikana vari muzvikoro nyanya panguva ino yecovid-19?
Nhuna dzakati wandei ende zvizhinji takatarisa nedenda irori rakauya tisingazvifungirire covid-19. Tinoona sekuti munyika yezimbabwe mavhiki vapfuura awa vakaisa mutongo wekuti tinenge tasunungurwa taakukwanisa hedu kuti tichienda kumabasa edu zvakaringana asi tiri kungoti vanoshanda kana kuti tine dzinoshandwa nzvimbo dziya vashandi vaite zvishoma. Nguva kutanga nenyaya inosuisa zvizhinji zvekuti mutemo wezimbabwe kana mwana achinge achidzidza achida kuita chidzidzira kerya kana apedza first year second year ari kufanira kuenda kuattachment. Saka takatarisa izvi zvokuti hanzi 50% yevashandi yetabva hedu mu-30% muya tiri kuona sekuti chidimu-techikamu chevashandi vanofanira kunge vari pano. Saka isisi mastudents edu aya nekatida kunotsvaga nzvimbo iyi dambudzikeri ratekechera chazvizhinji nenyaya yekuti makambani haasi kukwanisa kutora vana ava kuti vadzidzire basa nenyaya ikoko yekuti kwane vashandi vachoma vanofanira kunge vachii uyezve nenyaya yedenda irori varidzi vemakambani vanototyirawo kunoti dzimwe nguva rinoparaza tikatora vanavo. Saka zvakanganisa zvidzidzo zvavo nenyaya yekuti vamwe vacho vakutosungirwa kunzi vadhisei kana ndiri kudhisea inyaya yekuti vakutora zvidzidzo zvako kuzviendesa kumberi kune remangwana asi unenge uchibhadhara zvisii. Vabereki vari kuchema kuti iyi nyaya iyi inosuisa nenyaya yekuti dai hurumende yedu yaongororwa kuti aiwa dambudziko rakazara munyika asi zvimwewo hatichirerutsai kudzidza kwevana.
Mungati zvii zviri kutarisana nevanasikana apo vanenge vari kuda kuenda kunotsvaga mabasa aye emaattachments? Takatarisa avo vari kuzvikoro zvepamusoro pari zvino panguva ino yecovid-19.
Saka takatarisa vana vasikana ipapa patikutaura nyaya iyoyo yeattachment tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzinosuisa mazelati vana vari kumhirizhongwa vanenge vaita rombo rakanaka vayo kuwana attachment havasi kuiwana pamahara vari kuti aiwa tanga vandida varotungurudzwa nekuti vanhu ava vanhu vakuru vane mari dzavo. Saka nekunetsa kwairi kuita yabvaya yaita kuti paite mukaha yekuti vana vakungoti ini handingakwanisi kuzogora chikoro rega inongopinda nyange zvakaoma kudaro. Saka mhirizhonga iripo vana vari kurepa vana vari kuitwa sexual harassment tanga vandida pabasa yakaimbwa nafoma tavireya inyaya inosuisa. Ndoda kutarisa hanze zvimwe zvekuti iko zvino vakaita nyaya yekuti vana ngavachingoya vachinyora bvunzo dzavo. Ini ndikutarisa kudzidza kwekumayunivhesiti kuya kunoita zvisei ende kana uchiita degree rako inofanira kunge une zvidimbu nezvidimbu nemakosi aunofanira kunge uchiita. Vana havana kadimbudzirwa panzira makosi aya havana kukwanisa kunge vachimapedza asi vakunonyora bvunzo. Mubvunzo watinosara tinawo sefemale students network ndewekuti bvunzero vari kunonyora vachibvunzwa zvakadzidza pata. Saka tiri kuona sekuti zvateredza kudzidzi kana kuti inonzi quality education here yataiziva kuti zimbabwe yanga ine chikamu chepamusoro chaizvi panyaya dzekudzidza. Saka ndaona sekuti vana vakungoita kudzakusaii kungonzai vapedza digiri rake. Saka ndiri kuona sekuti izvozvo chakanganisa chimiro chenyika yedu nenyaya yekuti vana vari kuendayo vachimhanyiswa sekudaro havana chavachanokohwa Kana ini ndakatarisa nemuono mukuru chaizvo kubeni kuti nyoda national development. Kudawo kuti nyika yangu ibudirire nevana vana vakadzidza. Asi vana vachava zvava vari kumishongwa. Ndo vana vari kushaiswa mukana. Ndinoona kuti denda rakauya haro dzakadaro. Asi pane dai zvimwe zvaitwa kasekurerusa. Tichiziva kuti denda rakauya asi rirabata munhu rirabata nyika yedu.
Tombotarisa nyaya yekuti vana vari kunzi vadzidze vari padande mutande kana kuti online. Muri kuona zvichifamba zvakanaka here munyika pari zvino?
Ine tikatarisa nyaya dzekudzidza online. Mazera. Vana vamwe vati kudzidza online kudzai vadzidzai muri pamalaptop nechi. Vamwe vana vari kubva mumhuri dziya dzepasi. Dzatiri kuti hadzina kana inonzi formal source of income. Vachitengesa vana amai vanotengesa vanodii. Asi ndiona sekuti dambudziko recovid parakauya. Chero vari kutenga vati hakuchina nenyaya yekuti hapana ari kuwana mari yacho. Saka vane kubva kumhuri dzakadaro dziri panguva iyo yakaoma. Unoona kuti vatiri kuti magadhets aikushandisa nemafoni ari kudiwa aya. Ende ndoda kuti ndibva ndadzika nyaya nekuti yabva yatosvika kana kusekondari. Vana vechikoro vari kudzidzai nemafoni. Foni smartphone, ifoni inodhura. Mbereki chaiye ari kumusha uku dzakaoma. Ende chimwe chinhu ndanga ndichikurwadza mwoyo wangu. Ndanga ndichitarisa panguva ine COVID 19. Ndikaona zvekuti kokumaruwa kuno kuvanga vachiita online kudhorobha. Asi kumaruwa kunge emavhelazi vana vanga vakangogara. Ndoda kutarisa izvi kuti ndine mwana akandivhakachira mwana wehama yangu akauya kuno kudhorobha. Ini ndine vana vangu vari kuita online. Asi mwana aya anodzidza kumaruwa anga akangotarisa. Ndakarwadziwa ndakabva ndanyatsoona kuti pane zviri kuitika handiona sekuti pane inonzi feni ani maona kuti kune vari marginalized vaivai hurumende iri kuitawo here zvitora yekoko ndibvozoona kuti online yatataurai iri kukwanisirwa nevana vake kana vasina zvikwanisiro avo tozvikwanisa sei tinotenda nemaredio lessons avakaisa panzvimbo asi ndodachitarisa kuti redio ndakatarisa kana kunana bingo kunzvimbo dzakanodaro kuya kuri pasi kumaruwa kwakasarira kuya vanokwanisa here vabereki kuwana iyo redio zvayo yekuti mwana apinde paredio lessons achiteerera saka munoona kuti network ndo chimwe changa chinetsa nenyaya yekuti munhu wese aonline saka vana ava vanenge vachitarisirwa kunzi vaite research kana iri exam uri kunyora online network yaita congestion unoona kuti hauna kupedza kunyora ende vato afectika nenyaya yekuti inonzi anxiety yekuti kana ndisina kupedza ndichamira sei zvinoreva kuti ndafoira kagunhu yangu saka ndakaona sekuti vana vazhinji vari kunetsika nazvo uye zvemutengo
weumwe
vanga
I know you're really excited to tell us all that's happening over there, but I have my co-host here, so I'm going to bring her up because she also has a guest that has been waiting, and then I'll come back to you to explain in English. I'm not sure if this Matutu is here because I saw her earlier on, but I don't see her now. Sir?
Yes, marvelous. I'm actually calling in. Now she's coming in through the phone. What a lovely day. It's something that looks like a job. It looks like a lot of this is why you want to see and see ever nice moon and do like a cover again of winning a process of winning or cutter of a sea fazana. You will get a movie like a wish alone and cause us an affection smart to ye lapha sizama ukukhweza ivolume okwenzela ukuthi abalaleli bekuzwe njengoba ukhanya kusehlula ukuthi ungene ngevideo ngomfanekiso kavideo ngithemba uzezwakala kuhle lapha sesikhuluma-ke emsakazweni yebo-ke ungasitshela ukuthi kuhamba njani khonapho siyezokuthi kwele-South Africa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyeke thithiwe kwenza imisebenzi ibe ngcono yini kwabesifazana labantu sesikhangela khona ngapho lina njengenhlanganiso yezinu imbokodo inhlelo eliziqhubayo-ke ziqhubeka kuhle yini ngalesi sikhathi se-COVID-19 kumbe kuba le ngxaki sokuzaba ngcono yini kathesi
Ukuyelethiswa kweminye imigoqo yokwenqabela iCOVID-19 sokulula yini kathesi ukuthi lihambe njengenhlanganiso? Before we go to our guest, Evanice Monando, can you maybe explain briefly in English what exactly happened to those sanitary pads which you tried to export or import to Zimbabwe from South Africa?
Number of kids, which unfortunately when we saw the video, the we rejoice instead of the kids getting like 6 out of 10, the child who saw the getting 2 pounds. We don't even know what happened to the rest of the 10 out of 10. And that tells us that we cannot run this in our assets. We have to spend this day for that the competition of the 10 out of 10 boys are going to be what the organization desires. So we are now looking forward to another school. This time we pray that you're able to go to your group. But that is what is happening in Uganda. We are thinking that you're rather try if I make the 2 members of our organization go to make this center case. So you are very sick to see our week going down the train like that. Not easy to collect some parapet, so it is expecting to see girls getting some parapet if they are in such a way. So we hope that everybody look down on the maybe still the internet will still be in level 2 to allow us to get some of our members to go in on parapet.
Yes, thank you very much. There was Victor's Matutuma on the problems they had distributing sanitary pads because they were not there physically. Over to you.
Thank you so much, Sam. For Chukwu's wash, if you talk about issue in my Victor's Matutu, but Sora, but South Africa, I saw that you were double before. The Raka Pangana Naro, Apo, Kawaka is a Siva, but Siva, Ivanaka, and Nish, one is Piro, Shibushandi. Panguva, Yates Maya, Rabuti, Wakato, Sona, as long as the Pambas of Anakan, Swanga, people. Related to this, a carriage man, a my ever nice Monando, teams, what would you say in English are some of the challenges facing, especially female students?
Okay, female students in Zimbabwe, they are facing various challenges. With regards to COVID-19 pandemic, I think when the lockdowns, the level 2, level 3 lockdowns were introduced, I think it also affected their learning styles and also the facilities that they require during their learning. I think something that also hindered their progress in academic achievement. I want to talk about attachment.
Yes.
Attachment is a requirement that is affected by the Ministry of Higher and Tertiary Education. To ensure that everyone, every student, before she completes or he completes the degree, she or he is supposed to go for attachment for a year. This is a learning industrial practice where they learn the skills regarding the specific degree that they are doing. So with the COVID-19, I think the regulations were very clear to say every company should downsize its employees to 50%. But also at the same time, the company found it very difficult to continue taking students for attachment because of the returns that they say they were running a loss in terms of really overburdening themselves by taking students for attachment. So those who are supposed to go for attachment, I think they are also being jeopardized or disadvantaged because they are some of them. Or most of them, they are most likely to defer their studies because that is the requirement before anyone proceeds to the final level of education. And the other thing, the cost of data. When the COVID-19 lockdown was introduced, those students were advised or encouraged to do their lectures online. It was very difficult for most of the students because most of them were thrown deep into the remote areas where there was no connectivity and also the access to data in terms of its cost. It was really heavy burden to the parents who were surviving on vending, and hence the vending was also suspended in that period. And you talk about the issue of access to services such as SRA HR services. When you talk about female students, I think something that was very, very prevalent. The cost of sanitary pads, I think, came also as a shocker when students could not afford this basic need because of the high price that was there in that regard.
Mrs. Mulando,
the other issue also that Hello?
Yes, I wanted to ask, because we have a guest here with the Christmas, which is, who are saying that they tried to help with sanitary ware in some area, but because they were not there, they found that, you know, the distribution was not done very properly. Does your organization also accept donations, and if there are people that want to work with you to help young women that want access to sanitary ware, how do they go about it?
Very much. So you know what, when we started the organization in the beginning, during the inception period, that was the driving agenda of providing a branded sanitary pad. And it worked very well. I'm really surprised that she faced some barriers. Our organization did very well in terms of a sanitary distribution. You know what we did? We rebranded that sanitary pad, put some messages, peace messages, even about right awareness messages on the sanitary pads, and even the university, welcomed that kind of an initiative and advocacy. So we are more than willing to partner with any organization that will supply sanitary pads, both costly for our students and tertiary institutions.
Okay, so Randall, those that want to assist you, where do they find you? Where can they get from you?
Okay, you know when I go up and number Zamu Zero Narepano, the organization Zano Gunakusibata, EO is +263 7729 590, Kanakuti +263 775055. That's our website. And we are also on Facebook. They can also message in whatever communication they want to make to the organization.
Okay, thank you so much. I'm going to just hold you there because we'd like to also play a message from one of the female students that's actually under your organization and what she says she's facing currently. So I'll let you go for now, but I'll come back to you. Thank you. Nando, Rangavar Toro, Ivo from Sorope, Shumesa Sanganurao, Asi Panamu and Sanawish Niki, Arifasi Sanganurao, Awanika E, Achi, Tu, Zakuti, Panesh, Rangavar Sangananashu, Nayakuti, Varkish Koreko, Sivana Sana, which we can get in Bons of Tarkuti, and Sana, which we keep.
In Indonesia, the Defini Matiri came to Noda, Pataura from Sorope Matamputiko. Atakasangana nao sera na chikoro na irano nechi nenguva yatiri ino ye COVID dambudziko guru richivakuru tirwa nevabereki vamwe vakafirwa nembereki mumwe chete vamwe ndivo vakafirwa nevabereki vese tinova zvakakanganisa vana vazhinji nekuti kune avo vane vadiki vane vanimina nehanzvadzi zvakava pakuti vateke mabhachi ekuva vabereki kuitira kuriritira ava vari kumashure zvaiitwa nababa zvaiitwa namai kana zvaiitwa nevabereki vese semwana ndakange ndapfeka bhachi rekuti ndiriritire vana vamai vangu vasashayi
zvii zvimwe zvanga zvakatarisana nevanasikana vari muzvikoro panguva ino yecovid-19
semwana musikana ende tichitarisa mutemo wekuti mabasa vamwe vabereki vazhinji vakamiswa mabasa kune avo zvichienderana futi nomutemo wakange waiswa kuti vashandi vanofanira kudzorwa pamabasa saka pakudzorwa pamabasa apa kuti ini ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu hakusi kwese kwandaiwana basa rekuti ndaienda ndoti ndiri kutoshanda kupinda muhofisi saka nekuda kwaizvozvo nekuti ini ndiri kufanira kuchengeta vadiki vari kumashure kwangu semwana musikana vamwe taimanikidzwa kusvika pakuita chimure kuti tikwanise kuwana mari nekuti ndiyo yanga iri nzira iri nyore chaizvo kwazvo kuti ndikwanise kuwana mari nokukurumidza saka zvakatifosa zvakatimanichidza izvozvo kuti tiite chipambi kuti tikwanise kuchengeta vana vamai vedu
Zviwo zvinetswa zvamungati zvirikutarisana nevana komana.
Kuvakwana kuri kuvakomana, vakomana nekuda kwekushaikwa futi kwemabasa nekuti COVID yakakanganisa kungokanganisa vana cheisu vana chete asi yakakanganisa kunyange nemamiriro enyika. Kushaikwa kwemabasa kwakaita kuti kana kuri kuvakomana vatange kushandisa zvinodhaka. Chinova chinhu chisina kunaka chekuti hachisi chinhu chinonzi chinopera kana zvikoro zvavhugwa. Chinhu chekuti chero mwana zvikoro zvavhugwa anogona kuenderera mberi achingoshandisa zvinodhaka izvozvo.
Ko, panyaya yemaattachments evana vechikoro vanenge vari kuda kuti vaende kumaattachments yakamira sei? Zvii zvanga zviri kutarisana nyanya nevanasikana vanga vari kuedza kuti vaende kumaattachments aya?
Nevakange vachienda pamabasa maattachment vaive mugore rechitatu, mabasa akange asiri kuwanika nekukurumidza. Saka zvekuti nekuti tinofanira kuita gore uri kubasa wozodzokera kuchikoro, tikatarira ike zvino kune vakazowana mabasa aya tiri kuita iri mwedzi kuti ungoti ndainda hangu kuattachment nekuti mabasa acho akange achinetsa. Zvinova izvo kuti wakamirira kuvhurope ipapo kwekuwanikwa kwebasa iroro uri pachikoro unenge usina zvimwe zvinhu zvekuita. Kana ari tichitaurira futi maererano nekudzidza, kudzidza kuzhinji nekuda kwokuti panga paine kuvharwa kwenyika, kudzidza kuzhinji kwaitwa pamafoni ende sekuziva kwedu havasi vese vabereki vane mari vane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kunge aine foni inoindawo ipo pamawatsa kuti akomini ataure nevamwe. Saka nekuda kwaizvozvo vana vazhinji vakarasikirwa nedzidzo nekuda kwokuti havana zvikwanisiro zvacho zvaivaitawo kuti zviri kuitawo vamwe naivo vange vari pakati pevamwe ipapo vachienderera mberi nekudzidza kwavo. Saka COVID yakatikanganisa zvikuru sevana ende yakakanganisa kunyange nemafungiro edu chaiwo chaiwo. Takava nekunetsekana mupfungwa. Kune avo vaive nevekutapurira mitoro vaikwanisa kutaura kuudza vamwe vachibatsirwa kutakura mitoro yavo, asi kune vamwe vakange vasina. Vazhinji pamwe vaitosvika pakufunga zvekuzviuraya kuri kunetsekana nekubvumirwa kuti oii nokuda kwenguva nenguva yaakange apinda nekuda kwezvinhu zvaakange asa.
We hearing there from a young student, Daphne Mabeteka. She's just sent a voice note talking about what she's facing as a young student. She thinks that, you know, some of the young students have actually gone into prostitution while the young men in the community have now resorted to drugs. And she said some of the young students are also taking their own life as a toll of COVID-19. And not being able to get attachments and things like that attached to the school.
Yabonga siyabonga lapho besizwa umunye umhlonishwa wethu la echasisa ukuthi kuhamba njani khona ngale njengabasakhulayo besithi abafinyeleli ezinye ihlelo ngenxa ye-COVID-19. Sesibuya kuwe ke kusazana ma-2-2 ziqhubeka njani ihlelo khona ngapho zabesifazane kwele South Africa. Sale saxoxa nayo, siyale sixoxa nayo kulona lelo hlelo sithi abaningi nabasebenza emakhishini lakwezinye iy'ndawo, njalo ukuvalwa kwelizwe leso kusenza ukuthi bengasasebenzi okweneleyo, amahola eneleyo. Kathesi ungathini ngalolu daba?
Thank you.
And previously, you, when we talked about the sanitary pads and your difficulties in getting them to Zimbabwe because of the lockdown, how easy is it to get the sanitary pads? Do you approach the donors, or it's from Zimbabwean women who are part of your organization? Going back to the issue of the relaxed COVID regulations, Martha, are we going to our next guest?
Yes, we're going back because we've got only 3 minutes left. We are going back to my evaluation.
Okay. Yes, we'll stay on the line, Matutu. We'll come back to you to say your last word in a few seconds.
Yeah, I'm just going to keep her up here, then she can say the last word. Hi, Evanice Munando. Mukati po mazwenye kutepikiraire.
Mazwangu ye kutepikira ndiye kuti denda ile COVID-19 rakauya. Asi zvakauya ndeze kuti isu sevanhu tiri kufanira kugara takazvichengetedza. Ende ndakatarisa vadzidzi vechitana ava vari kufanira kuramba vachitariswa nguva dzose nenyaya yekuti zvinhinga idzo zviri kuramba zvichiitika kwavari uyezve kuti zvikwanise kupedzwa kana kuti kutariswa zvakazara. Tiri kuti nesei nenyaya yemamiri yekunze kuti mapoti wari kunonoka zvinhu zvacho
Okay, maybe your last word in English. If people wanted to assist your organization or to find out about it, where do they find you?
Okay, they can get in touch. They can go through our website, www.femalestudentsnetwork.org, or they can get in touch with us at +263 775 054755. Or +263 772 959 590. We are based in Harare.
And what are some of your needs before we switch over to Rai Matutu?
I think the issue of sanitary base is something that is a basic need that is required by any female student, you know, any young woman, any woman rather. Is something that is a priority and obligation. I think that will be our safety protocol before we talk about any other thing. The financial support to enable to us to do the rapid response and also respond to issues of GBV, issues of rape to our female students. I think something that is really required, because the most times our female students end up not reporting these cases because they disadvantaged in terms of the economic empowerment as compared to the perpetrators.
Thank you so much, sir.
Yebo ke sibonge umhlonishwa wethu unkosikazi Evanice Monanjo. Usinike lakhe lokugcina ke inkosazana Victress Matutu ukuthi abafuna ukulincedisa ke ngama sanitary pads lawo bengalithola ngaphi. Sikunika nje umzuzu owodwa less than 1 minute. Today, she says they are also looking for machines so that they can make reusable ones.
We would like to take this opportunity to thank our guests who were here on the show with us. We had Mrs. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe, but tonight she was speaking wearing her other hat as the head of the Female Students Network Trust. And would also like to thank a young student who is a member of the Female Students Network Trust, Daphne Maveteka, who came to share with us some of the issues that young students have been facing, especially female students as well as male students during this COVID-19 pandemic. She shared on how young students are now being forced at some time to go into prostitution and the male students resorting, some of them, to using drugs. Due to the current prevailing economic environment, also exacerbated by the COVID-19 pandemic. Over to you, Star.
Yeah, that's good. That's the one Association. Sithi asidibane njalo ngeviki ezayo ngohlelo olufanayo lapho esicubungula isiphathelane labesifazana olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlaba.
Thank you to all our guests and those that were listening to us on this program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei. Tinotenda vese vanga vari pano pachirongwa chedu cheWomen's Round Table apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Have a very good night.